Ini ndini mavelesi mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzeludza nasi muvhuro chivabvu 14, 2018. Mumiriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muHarare West muzvare Jesse Majome vanoti vava kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira dunhu iri senhengo yakazvimirira zvichitevera kwavanoti kusaitwa zvakanaka kwesarudzo mubato ravo ravanga vachimirira. Vanhu vakawanda vochema-chema zvikuru nekusabatwa zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaka vachamirira bato ravachamisa musarudzo. Sarudzo dzePrimary Elections muZANU PF dzosiya vakawanda vasina mufaro. MDC inotungamirwa navaWelshman Ncube inoti yapedza sarudzo dzePrimary Elections mumatunhu makumi matatu nemaviri achakwikwidzwa nebato iri pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Masangano anomirira varayiridzi oita nhaurirano dzechimbi-chimbi nehurumende senzira yekuedza kumisa kuramwa mabasa kuri kurongwa kuitwa nevarayiridzi munyika yose. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira vanasikana kuti vasajairire kungonwa mapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri anonzi pachirungu maemergency contraceptive pills, asi kuti vashandise nzira dzekuronga mhuri kana voita zvepabonde. Ngezi Platinum Stars yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kukunda kwayakaita mumitambo yakaitwa mukupera kwesvondo. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa zviri kubuda mumaprimary elections emapato ezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.